Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposa richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore zvakaitika mhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, Valav Mochinoputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka, sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa, vati havaoni dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo, sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti nhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amayo Charity Manyeruke, inhengo yeZANU PF inozivikanwa, uye havatarisiri kuti vangakoshesa humbo huchange huchisungirira bato ravo, pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatiwo vaLav Mo Maduku, munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi, uye amai Vimbai Nyemba, munhu anogara achingogadzwa mumabhodhi akawanda nehurumende yavaMunangagwa. Nokudaro, vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinirwa navaIslam Madosi, vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinzi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu vino vemakomishina zvedari mui ari mukomisheni iyi vemuZimbabwe vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhisa, vana Professor Love Momaduku nemhaka yeProfessor Malavu Momaduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera, vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi, sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo iri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakatoita chii vaMunangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda mui muCommonwealth au Colonial Masters. Handiti naizvozvo varifanga vakachena.
Sisachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante, avo vaimbo vamutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana, vati vaMaduku, amai Manyeruke pamwe namai nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomisheni yavo saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa
haisinyaya vanhu vatora zvekuti kwanza tisi vanhu vakatitwasa vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu chiri kungoitika munyika vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda hapana kutisatwasa kwandingaita handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadii asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti madhuku akadai ipfungwa dzake munhu iyeye hatingogariri kuita izvozvo kuti tihanzi tari kushanda zvinhu zvezano pf tiri kuita zvinhu zvekutenge chashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa rava munangagwa izvozvo aiwa kwete ndakatoona zviine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo inisa love more madhuku ndotoona zvakanaka kuti titarise ko chii chakaitika zvingazodziviririka sei ramangwana saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti tiite basa nemazvo
zvichakadai komisheni iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanu pf mahofisi ezanu pf muprovhinsi yeharare pamwe nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa komisheni yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weKopakabhana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa migwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiriwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weKopakabhana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweKopakabhana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera migwagwa reNational Vendors Union vaStan Zvorwadza vanoti vashamiswa kunza kuti musika weKopakabhana waputswa. Vati vanotengesa migwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasemero wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuro nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi vanga vachizviita nenzira ine violence mukati paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvitange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika.
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka reviset handiziviwo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa. But chokwadi chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombodzama aone paunogona kuti uchengetedze mudziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mangwa members edatirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotenderwa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchitiko chaitika ichi?
Pamanzwiro ataita izvo zvinoita gurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana kunge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Hatisi kuziva kuti mhosva yavo yavakuchanjwa nayo ndeipi. Tichiri kuita tsvagurudzo sevise kuti tione kuti chii chavari kumhosva chaichai yavari kupomerwa. Tatobatawo maloyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Evans abatawo meya weguta raHarare vaHerbert Gomba, avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatinombogara pasi sekanzuro tichiti natipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiro yanga achibva nei, nekuti tinogona nga tiri mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council as makanzuras akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu sekanzuru hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhingi nanhayo hatina.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa apa panomiriri.
Takamboonawo muna 2015 kanzuru ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina, nekuti nzvimbo yamuchara nezvayo hai pakupakabhana panomirirwa nemapasifara, patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamuchara nezvayo iri padivi, inzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yekopakabhana iparengi pekanzuru ayo handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pasi, nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuru yedu ndekuti tichida kushandisa land. Zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya weguta raHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anotore Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa achiti chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri, amairita Makarau, vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raimirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare, Vatenda Ibiti, vanoti vanofadzwa nemutongo uyu asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa, icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vadzivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi vati vari pazororo. Taidzowo kubata mumwe mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Blessmore Chishaka asi nharembozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwe hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muConstitutional Court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka otinda bana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isitaane bumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zvizuri munyararo so takamiramira matare iyakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu dobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposa tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posa
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoyo mugore ra 1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa 11 June 1992 pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi Law and Order Maintenance Act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwi kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mumwe mutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifani kunge zvichiitika
tinoona kuti chikamu section 27 cheposa ndochabviswa mumutemo weposa ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
hakune chichocho chatiri kunetsa nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kanoda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirani nacho ichocho ichocho so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tirwisa ticharamba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi
section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoisa public meeting so it's a blanket ban inoirwa nemupurisa ndo yazine dare zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako waakuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndo musiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27
vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neconstitutional court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Jessica Pwiti anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa kushungurudzwa uye kutoshwa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu sangano iri rinoti chitambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedaro uyu watevedzerwa here vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiwa mutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu
chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu 20 vakafa uye vanhu 50 vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyu wakabva mutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu kunyanya chikamu chabviswa wainge wavashaisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kove mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yezano PF vachimirira makonde mudare reparamende vakaendine Sparadza uye vatreva Saruwaka vanove nengo yeMDC vachimirira Mutasa Central. Totanga kunzwa kubva kuna vasaruwaka.
Yai zvito zvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wevadzvanyiriri vana Smith zvaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanya-nyanya iye zvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo bviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga zvichiitika makore apfuura vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iyo zvine zvimazuva ano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi minista weinformation Manitsvangwa vanobva vadedza inonzi muchirungu press conference kuti vatore venhau huya mutikuudzei zvatataura nhasi chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vaiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro kwakanyorwa vachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vakupaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Saruwaka.
Ya, ndinofara kutaura kuri vaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura. Nekuti zvaitoti katyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbiro redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutsarana kwavo. Saka mutemo wangu wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara chingo chema kuti bumbiro redu riri pamberi asi mimwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu ine mabatiro anoitwa nyaya nevekumataroko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinoda ka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungapomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena. Ende izvi ndo zvinodiwa.
Vasaruwaka, munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbamani?
Stage yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndopatasvika. Asi chakanaka ndechekuti rwendo rwe mamai rakawanda rotanga one step yekutanga saka zvakanakawo zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera zvinozonakirwa izvino yekuzandopf patinenge taakutonga isu MDC notacha zenge vaakumhanyawo kumatare iwavo saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki zvinotonyanya kuvabatsira asi ndingati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana wazvidawo
ndizvo here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo
unoziva dambudziko ratinaro nevamwe vedu ava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari vanoti hamuoni zvematare ari kugona ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi onzi vari kuita kudaro nekuti ZANUPF
nhengo yezanupf vachimirira makonde mudare reparamende vakaindinesi paradza vari parunhare muHarare manzwa zvakare kubva kuna vatrevor saruaka veMDC vachimirira mutasa central mudare reparamende vachitaurawo vari parunhare kwamutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika taurai shava anotipa nyaya inotevera
pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano wezimbabwe gender forum wange uchiitwa nezimbabwe gender commission mubulawayo vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa amai Linette Karenyi Kore vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo vanoda kuti kuve nemutemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi
tine 210 masis saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeemadzimai 105 ndeevarume ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kumaprimary election kumapolitical parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che210 masis saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai
kana zvinhu zvikasachinja mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023 amai Priscilla Misaira Gwimushonga vanove nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation pasi pebato reMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vati vanobvumiranawo nemaonero ekuti mitemo ivandudzwe asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana vachiti ivo pachavo havatsigirani zvakakwana
hongu mutemo togona kugadzira asi mutemo isina kuchinja maitiro edu isusu maitiro atinoita zvinhu haakwanisi kuchinja magariro tingave nemitemo yakanaka chaizvo asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana chatinenge chaita inini saka ndanotinyaya yekutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki nokuti vana vadiki vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo
nhengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muzanupf amai Algenia Samson Mhlanga vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana vachiti kana mutemo weproportional representation ukabviswa izvi zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
vateereri musakanganwa wachirongwa chewomen's round table na8pm apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi anokuonekai ndini jonga kandemiri ndokusiyai muina mutungamiri nkomo
sokuisikati sendaba ku voa ndebele